chekutanga mukomajonga umbiro remutemo weZimbabwe rinopa ana ani zvake kodzero kana kuti mvumo yekusangana nemunhu waanoda paanodira iye atinoti the freedom of association zviri pa section 58 of the constitution yeZimbabwe. So vanhu ava havaimbofanira kusungwa kubvira pakutanga mukomajonga because vaiita zvunhu zvavamotenderwa kuita neconstitution. So these people were supposed to be just freed because hapana mhosva yakapara, whether nyaya yekuti vanga pa-public place here or private place, whether vakaungana here kana kuti havana kuungana, kana kuti vakaungana vachinova kudemonstrata here kana kuti havana kuti kurova kudemonstrata, because pa-section 59 mukomajonga kumbe remutemo zvakare rinopa vanhu mukana kana kuti yaiti freedom to demonstrate and petition the government or whoever. So ikodzero yevanhu vemazimbabwenzi iyoyo, wega wega mwana wezimbabwe ane kodzero iyoyo.
Dr. Mavaza, munoti nedanho ratorwa nedare iro uyewo zvataurwa navakura uone?
Danho ratorwa nedare idanho rinopfururudzirwa zvikuru, nekuti dare raratidza kuti harina bato rarakamirira vanongochasa zvepamutemo. Asi kuti titi vanhu ava vaifanirwa kunge vasasungwa, aiwa kutadza kutaura, nekuti chokwadi chekuti mapurisa paanokusunga haarevi kuti une mhosva, vanoita kuti vari kufungidzira kuti une mhosva. Saka unosungwa nefungidziro yekuti pangangove pane mhosva. Anozogona kutaura kuti mhosva iripo kana kuti hapana idare. Saka mapurisa basa ravo ndere kungoona, kana vangofungira kuti pane mhaka yaparwa vanokusunga, iye inonzi pachirungu reasonable suspicion. Asi kana vachinge vazoona kuti hapana mhaka, mapurisa haana simba rekukuburitsa kana vanga vakachengetwa mujere anokuburitsa idare. Kana vachinge vaona kuti takambobatirwei tisingafaniri kubatwa, vanobvumirwa kuenda kumatare ezimhosva vachisungisa hurumende nemapurisa kuti makatibatira mahara tiripei mazuva atakagara takachengetedzwa muusungwa. Izvi zvinobvumirwa, nyika ine zvibvumirwa izvozvo.
Vakuraone munoti?
Regai ndiudze Dr. Mavaza kuti megacity haasi anosunga munhu. Megacity haasi anopa munhu mhosva. Munhu anopuwa mhosva nemapurisa, ende mapurisa anounza munhu kudare nemhosva yavamubatira. So inini ndida kuunderstanda kuti mapurisa emuZimbabwe anogona kuverenga. Mapurisa emuZimbabwe anoziva zvinoreva bumbiro remutemo. Mapurisa emuZimbabwe anoziva kuti bumbiro remutemo rinopa munhu inonzi freedom of assembly. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu inonzi freedom of expression. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu freedom of conscience. Izvozvo vanozviziva Dr. Mavaza. So vasati vasunga munhu vanenge vachitoziva kuti chakonza kuti munhu apare mhosva inyaya yekuti aiita zviri against the constitution. Saka indiri kuti nemazivi anoita constitution, mapurisa emuZimbabwe haafaniri kunge achisungira munhu kuti maunganira chii, because vanozviziva kuti zviri mubumbiro remutemo yeZimbabwe. Ndopanyaya yangu mukomajonga.
Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Mapurisa akakusunga anobvumirwa nemutemo kukusunga nekuda kwefungidziro. Ndosaka zvichinzi munhu kana achinge asunga muZimbabwe haana mhosva kusvikira dare rati ane mhosva. Chepiri, kana mupurisa akusunga, mupurisa haamhanyi newe kudare, anoenda newe kuna muchuchisi kuti muchuchisi atarise mutemo. Kana muchuchisi akaona kuti mutemo unenge wachikorwa zveshuwa, ndopaanokutora okuendesa kudare. Mapurisa akaita basa ravo, muchuchisi akaita basa rake, ende dare rakaita basa raro. Tatiza kungotenda kuti tinotedzera mutemo nemazvo, uyezve kana mupurisa achinge akusunga haana kodzero yekuratidza kuti une mhosva, asi ane kodzero yekuratidza kuti ari kufungidzira kuti une mhosva. Ndosaka musungwa pachirungu anonzi suspect.
Vakuraone, pane vamwe vane pfungwa yekuti izvi zvese zvakaitwa kuti vanhu vanyaradzwe munguva yesadiki, munoti?
That is very clear, mukomajonga. It's very clear and open for everyone to see. Issue, like I said before, mukomajonga, yanga iri kuvhundusirana neZimbabwe kuti varege kuzovatidzira panguva yesadiki.
Dr. Mavaza, tipete hedu chirongwa.
Aiwa, vanhu vanongotaura havo, ndomaonero avo tinongovaregerera. Chokwadi ndechekuti kunyange pakaita musangano wesadiki kana musangano wechogamu kana musangano wei, hazvirevi kuti mhosva haichaparwa. Ukapara mhosva nekuti pane musangano, unosungwa, hauregererwe nekuti paita musangano. Uyezve matauriro akaita vamutsvangwa ekuti ngavachiregedzwa havo, vamutsvangwa vaitonzwa kuti tiri kuti ava vanhu vagarisa vadai matare akasika,